manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 5/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti nyika igadzirise nyaya yekukura hundi kuti munyika muve nerukuregererana nerunyararo rwechokwadi. Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mohadi vanokurudzira vagari vekutolocho kuvhotera bato ravo reZANU PF vachiti ndiro chete rinounza budiriro. Vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotokari neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA panguva iyi wakawanda vari kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Vatsigiri vechikwata cheDynamos vanozadzwa nemufaro mushure mekunge chikwata chavo chakuna. Iyi ndiyo mimwe yenhau dzedu dzanzo Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati zvakakosha kuti nyika igadzirise nyaya yekukura hundi kuti munyika muve nekuregererana nerunyararo rwechokwadi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru nezvuru zvevatsigiri vavo pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mwedzi uno vari muguta reBulawayo vachamisa vati panofanirwa kutaurwa chokwadi chezvakaitika panguva yegukura hundi kuti munyika mugove nekuregererana nerunyararo rwechokwadi. Vati vanovimba kuti bato ravo richave iro rinotungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mugore ra2023 vakati vachaona kuti paumbwa komisheni inotsvaga chokwadi chezvakaitika kana kuti Truth and Reconciliation Commission. Vanhu vanosvika zvuru makumi maviri vakawanda vavo vaive vatsigiri veZapu vanonzi vakaurayiwa mumatunhu ematerland nemidlands nechikwata chemasoja ehurumende nyika ichangobva kuwana kuzvitonga.
Violation of our citizens. We must make it a memorial shrine. We must go there and say enough is enough. It must not be repeated. Stop destroying the flags that have been erected by people who feel aggrieved.
Vachamisa vashorawo nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo vati inoitwa nevatsigiri vebato reZANU PF. Vati vaive pakuvigwa kwemushakabvu Mboneni Ncube kuvhungu nezuro vakati vanhu vanofanirwa kutsigira mapato avanoda pasina kutya. Mushakabvu Ncube vakashaya mushure memhirizhonga yakaitika pamusangano wavachamisa wekutsvaga rutsigiro muguta reKwekwe nemusi wesvondo. Vachamisa varumbidza mashoko ekushora mhirizhonga akataurwa nezuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekukurudzira kuti munyika muve nerunyararo.
I listened kuna mukoma Chiwenga ubhuti Chiwenga izuru saying that no, we don't want violence. Now you can see that that is what a leader should do, not to encourage people to crush one another and to be violent against one another. Sifuni kuvambana, sifuni kutenga.
Vachamisa vatora kanguva vachiedza kutaura nerurimi rwendevele izvo zvafadza veruzhinji. Vashorawo bato reZANU PF nekwavati kutadza kutungamira nyika uko vati kwakakonzera kuparara kwemaindastiri vakati kana bato ravo rikapinda muhurumende richakoshesa kuti guta reBulawayo ridzokere pachinzvimbo charo chekuve muzinda wemaindastiri munyika. asi vachitaura nezuro pamusangano wavakaita mubulawayo wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo rezanupf vachiwenga vakashorawo mapato anopikisa vachiti kutadza kutungamira kwavo mumakanzuro aari kutungamira mumaguta nemumadhorobha emunyika ndiko kwakonzera kuondomoka kwezvinhu munyika mumwe mutsigiri webato reCCC vaandrew mashini avo vanogara kuchitungwiza vange vari pamusangano wemubulawayo nhasi vari mumwe wevanhu vange vachitengesa chikafu uye vati vanotora mukana wekuuya kunoita vanhu vakawanda kumisangano yebato iri kuti vaite zvebhizimisi
tauyawo kuRari tichitengesa nokuti kwavachamisa kuri kuzara vanhu ndosaka tichimuteera mukomana saka ndinofara naizvozvo nokuti tiri kuitawo mari
mudunhu raebulawayo mune zvigaro zviviri zvedare reparamende nezvinomwe zvekanzuru zvichaitirwa sarudzo dzemabielection musi wa26 gurume ndaakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
mutevedzeri wemutungamiri webato rezanupf vakembo muhadhi vakurudzira vanhu vose vakanyoresa kuvhota vari mudunhu recholocho kumateveleland north kuti vavhotere nhengo yebato ravo rezanupf vachiti bato ravo ndiro rega rinokwanisa kuunza budiriro munyika vachitaura pamusangano waitirwa kucholocho wekutsvagira rutsigiro nhengo dzebato ravo pamberi pesarudzo dzemabielection dziri kuitwa mwedzi uno vamuhadhi vakurudzira vechidiki vedunhu iri kuti vasaende kunotsvaga mabasa kusouth africa vachiti bato ravo riri kushanda zvakasimba kuendesa upfumi kune vechidiki vati hurumende ichapa vechidiki vedunhu iri marezinesi yekuvhima pamwe neyekuredza uye kupa chimwe chikamu mubandiko rezvekushanyirwa kwenyika kune vechidiki musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yechipfunye business center zanupf ine vanhu vana vachakwikwidza musarudzo dzevamiriri veparamende mudunhu remateveland north vamwe vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotokari nezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera panguva iyo vakawanda vari kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka frank chikoure anotipa nyaya iyi
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti zera yakazivisa nezuro manheru kuti mutengo wemafuta edzimotokari wakwira nemasende manomwe kuAmerica zvaita kuti rita rimwe chete repeturu nedhiziri ritengwe nemari inoita dhora rimwe nemasende makumi mashanu nerimwe chete iri mari yekuAmerica kana kuti $1.51 mumwe anofamba nemotokari vahebert zungura vati masende manomwe awedzerwa nawo mutengo wemafuta imari yakawanda zvikuru kana pakatariswa kuti makambani mazhinji haasi kuwedzera vashandi mari dzemihoro
mukwiriro waita mutengo wemafuta uri kunyanya kurwadza pakuti kunyange isusu mihoro yedu haisi kukwira kumabasa uku saka tinotozopesa tashava kuti tichapedza taakudira mapetro yachona nechi tikasachero tikada kuti tiende kumakombi kutaura kuti manje manje malifts achange awedzera mitengo yekubva kudzimba tichienda kumabasa saka izvozvo zvichatikonzeresa kuti tipake dzimota nekuti tadza kuenda kuti kumabasa kunopuhwa mari isiri kuti ikwanira kuti tidire mafuta iwayo
muzvarero dhagarakasha vatiwo vave kutyira kuti mitengo yezvinhu ichatangawo kukwira zvichaita kuti raramo yeveruzhinji iome
vezvitoro vagari vanongokwidza mapuraisi zvisina tsarukano saka nekukwirawo kwaita petro takutongoziva kuti mapuraisi achangokwirawo mumashopu
mutungamiri wesangano revezvitoro reconfederation of zimbabwe retailers vadenford mutashu vatiwo
kukwira kwemafuta edzimotokari ayo apfuura $100 per barrel pasi rose kunokonzeresa kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana uye kufamba chaiko nekuti kufamba kunodawo mafuta mitengo yazvo ikwire kusvika pachinhano chinogona kuremera veruzhinji saka senhau yezvidyiwa zvipfekwa zvinoshandiswa kugadzira yatingati mishina nezvimwe zvakasiyana siyana zvinotarisirwa kuti zvichakwirawo zvichitevedza kukwira kuri kuita mafuta edhizeri zine petrol pasi rose.
Nyanzvi munyadzezve upfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati kurwiswa kuri kuitwa Ukraine nemauto eRussia pamwe nekusimuka kweupfumi hwenyika dzepasi rose ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta.
Crisis iri kuUkraine pakati peUkraine neRussia yakonzeresa kuti mitengo yemafuta edzimotokari negas ikwire, but makaona kuti even before crisis yatanga mitengo especially yemafuta edzimotokari yanga ichitokwira zvikonzerwa nekuti global economy iri kurecover. Saka kurecover kweglobal economy kuri kuita kuti demand yemafuta edzimotokari irambe ichikwira. Saka even before crisis yeUkraine neRussia yatanga mitengo yemafuta yanga ichitokwira nechekare, asi crisis yatoitawo zvakare kuti mitengo iyi ikwire zvakanyanya.
Hamusi muZimbabwe chete muri kukwidzwa mitengo yemafuta. Mitengo yemafuta iyi iri kukwira munyika dzakawanda pasi rose. Kune mamwe matunhu muAmerica, garoni repeturu rinonzi rakwirawo kusvika pamadhora mana nemasende makumi matanhatu nemanomwe $4.67, uye mitengo iyi inosiyana zvichienderana nematunhu. South Africa yakakwidzawo mitengo yemafuta svondo rapera, zvakaita kuti gurukota rezvemari munyika iyi vaEnoch Godongwana vazivise vakaparura budget renyika yavo kuti zvinhu zvakaita sedoro nefodya zvakange zvokwidzwa mitengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Ukraine inoti mauto eRussia ari kurwisa nzira dzakawiriranwa kuti dzichashandiswa kuburitsa vanhu kubva muMariupol pamwe chete nemuguta. Izvo zviri kutyora chibvumirano chekumbomisa kurwisana icho chaifanirwa kutanga kushanda nenguva dza7 mangwanani enguva dzeUTC. Mutauriri webazi rezvekudzivirirwa kweRussia vaIgor Konashenkov vati nhasi kurume 5 kubva na10 mangwanani dzenguva dzeMoscow kana kuti 7 o'clock MGT divi reRussia rinozivisa nezvekumbomisa kurwisana uye kuvhurwa kwenzira dzekubatsira nadzo vanhuwo zvavo kubuda kubva muMariupol neVolnovakha. Nzira dzerubatsiro idzi ndedzekubuda nadzo dzakawiriranwa pamwe nedivi reUkraine. Vakuru vakuru muMariupol vati vachambononotsa urongwa hwekuburitsa vanhu uhu uye vakurudzira vagari kuti vapinde munzvimbo dzekuhwanda. Nzira dzekubuda nadzo idzi dzainge dzavhurwa kwemaawa mashanu kuitira zvose mabhazi nedzimotokari dzevanhuwo zvavo. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vati mauto eRussia ari kuramba achishandisa nzira dzine utsinye muUkraine kusanganisira kurwisa vanhuwo zvavo. Mashoko avo aya anotevera kurwisa kweRussia muzinda weUkraine wenyuklia unove mukuru kudarika mimwe yose muEurope, uko kwakamutsa moto mune chimwe chivakwa chiri munharaunda ine muzinda uyu. Vachitaura nevatori venhau nechishanu pamberi pemusangano wavo nevamwe vavo vemuEurope muBrussels, vaBlinken vakati vakatarisana vose pamwe chete nehondo yemutungamiri weRussia vaVladimir Putin yavakatanga vasina kudenhwa. Nyanzvi dzakaongorora muzinda wenyuklia wakarwiswa muUkraine dzakati hapana muchetura wakabuda kubva mumuzinda uyu, dzakati vashandi vachiri kuenderera mberi vachiita basa ravo zvisina njodzi. Vakuru vakuru muUkraine vanoti vanodzimura moto vakakwanisa kudzima moto uyu. Sangano reUnited Nations Security Council rakaita musangano wechimbi-chimbi nechishanu wekuziya kurwiswa uku zvichitevera chikumbiro cheUnited Kingdom, France, Ireland, Norway neAlbania.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Uwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachibatwa nedenda reCovid-19 muzvikoro huri kuramba huchiwanda zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vana vechikoro zana nemakumi mashanu nemumwe vaine denda iri nezuro. Vana ava vari pavanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakawanikwa vaine denda iri nyika yose nezuro. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro hakuna munhu akafa neCovid-19 nyika yose. Zvichakadaro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yerudzi rweSputnik V yakabva kuRussia vanonzi havasi kuda kudzokera kunobayiwa nhomba yepiri. Izvo zvinonzi zvave kushusha vakuru vezveutano muhurumende pamwe nemakanzuru avo vanoti mishonga izere munzvimbo dzinobayirwa vanhu nhomba. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weCommunity Working Group on Health vaita Rusike pamusoro penyaya iyi.
Ndinoreva kuti dambudziko rakatanga kubva zvakapinda nhomba yeSputnik V nekuda kwekuti mapindiro ayakaita yakauya iri donation. Yauya iri donation hurumende haina kuzonyanyotora matanho akakwana ekuzotutsira mukuzotengawo iyo nhomba yavo yekuwedzera iyo yatanga tapiwa sedonation nebarashiyes. Saka sezvakamboitika panhomba yekuidya iya yekuti vamwe vakazenge vakuita dambudziko rekuti vazowana nhomba yepiri nekuda kwekuti pakazongopera iyo donation yakanga yatapiwa iya hapana kuzenge pazowaniswa imwe nhomba. Tinofunga kuti ndorimwe dambudziko guru riri kuita kuti veruzhinji vange vakudududza kuenda kuti vanobayiwa yechipiri.
Saka vakanga vambobayiwa pekutanga vanozoita sei varusike?
Tinoona kuti vamwe vakutotarisa patsva kuita sekunge sebudha sitambobvi raabayiwa nekuda kwekuti vanenge vachiziva kuti nhomba iyoyi kuwanikwa kwayo kunenge kusiri kunyatsoguta veruzhinji. Saka zvaka zvakakosha kuti hurumende dai ichiwidza kana kushatira nhomba iya yatenge tichizivikanwa kuti ichazenge ichirapa ichiwanika kuedza kuzosvika kana pabhusa chaipo kuitira kuti veruzhinji vasange vachizodududza kana kunyunyuta pakuenda kunobayiwa yepiri yacho iyoyo.
Tingati here pakava nekusashambadzwa kwakakwana kwenhomba iyoyi yeSputnik V?
Ya, tikada kukombeya neSinovac neSinopharm ndidzo nhomba dzakanyanyozikanwa neveruzhinji.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Tinotenda kuna Mablas Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chake chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai achange achitaura iye kukosha kwakaita madzimai kuti vawanikwe ivo vachitsigirana mune zvematongerwo enyika.
Ini ndinoitwa Dr. Gwegwerere, ndiri kuUnited States of America uye ndinoitawo zvematongerwo enyika. Ndiri vebato idzva ramabhanana iri CCC ichangoburwa. Chinhu chakanaka chaizvo madzimai ange achipindawo mune zvematongerwo enyika nokuti pachivanhu tinoti musha mukadzi, naizvozvo nyika tinoitorawo semusha. Saka kuti imire zvakanaka panotoda vakadzi vanomisikidza. Zviripo zvimwe zvinhu zvisingakosheswi nana baba, kwozoita zvimwe zvinhu zvokuti vana mai ndo vanototanga kuzviona.
Totarisa zviri kuitika munyika pari zvino, tinoona kuti pane madzimai ehe ari kupinda mumakwikwi aya, asi mukakurudzirwa vamwe madzimai kuti vatsigire here vamwe madzimai kana kuti zvakamira sei pa? Tinoona kuti madzimai ndivo vakawanda munyika vachizoteverwa nevechidiki.
Madzimai anofanira kutokurudzirana kuti timisikidze nyika nemhaka yekuti madzimai ndisu tinoriritira mhuri. Kana madzimai apinda mune zvematongerwo enyika haangozvimiririri iwo ega. Chisikirwe chedu isusu chamadzimai, tine mwoyo wakarereka unobata watingati wakanyorova wekuti zvinobata vana baba tinenge tichizvigadziridza, zvinobata isusu samadzimai tinenge tichizvigadziridza, zvinobata vana vana mai ndiro ziso revana tinenge tichivamiririrawo Zvakare ivo vana baba nokuti tinovaremekedza tinenge tichivamirira saka zvakanaka kuti madzimai atoenda mberi chaizvo pane zvematongerwo enyika nokuti zvimwe vana babawo vanenge vasingazvikoshesi mukusadzivawo sana baba havasweri navana isusu tinoswera navo tinonyatsoziva zvinovabata
pane zvirongwa zvamuri kuita here imi muri kunze kwenyika kudai kukurudzirawo vari kumusha kuti vakurudzirawo madzimai nyanya kuti vaende kunyoreka kugota nezvimwe zvakadaro
zviripo zvatiri kuita tiri kuitawo misangano pamadandemutande iwawo matwitter space akauya tichikurudzirana samadzimai tichishingisana tichionesana zvinetso nokuona kuti zvingagadziridzwa sei uye kuno kwatiri mhiri kunowanikwawo zviwanikwa zvatinoti pachirungu maresources tinenge tichibatsirawo waripo vanoda zvimapepa zviya izvi zvokunge vachizvishambadza zvatinoti maflyers namaposters tinenge tichivabetserawo uye kana ne yatingati leadership training kupanana mazano kuti uve mutungamiriri wakarongeka unenge uchifamba sei saka tinovarekomendera kuma leadership training groups
tichitarisa mabai elections achange ariko mwedzi uno zvii zvamungakurudzirawo madzimai takatarisa avo vachange vachikwikwidzawo vechidzimai musarudzo idzi dzemabai elections
tinoda kukuchidzira madzimai kuti apinde mumakwikwi aya chekutanga mudzimbabwe hamuna chinhu chekutya ikonomi haina kumira zvakanaka kuti imire zvakanaka vana mai ndisu tinonyatsonzwisisa kuti nzara yapinda mumba hapana chekubika tisu tinoswera navo vana vanenge vakungodzengereka nemisombodhiya naivo mabhurongo vana vongorembera kudhakwa nezvimwe zvinongokanganisa njere saka tisu tinonyatsozvinzwisisa sananya kutumbura saka tinenge tichiti ngatiendei pamberi kukwidzavo uye nokumiririra madzimai nokumiririra vana naivo varume tinovamiririrawo zvakare
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro naSachigaro veEducation Cluster kuWomen's Coalition of Zimbabwe vari zvakare mutungamiri weTege Life Trust muzvari Nyaradzo Mashaya Mombe. Pamusoro pekurudziro yesangano ravo yekuti hurumende ibatsire muzvikoro nemari.
Tichidedzera hurumende kuti ise mari kueducation vana vanoshaya kunyanyanya vasikana vanozopedzisira vakuita nhumbu kuti vadzokere muchikoro kusati kwane COVID-19 Zimbabwe vana vanoita about 30% muZimbabwe vanga vari kunze kwechikoro izvi zvakaonekwa nehurumende muyavanoti strategic plan yavo ya 2016 isu tinodairo kuti iyoyo figa iyoyo yanga itori pasi pechokwadi chiripo zvakadaro tikazoona kuti pakazouya futi COVID-19 zvakabva zvaita wesi nenyaya yemalockdowns vana vakatitopapendwa chikoro then takatoona kuti pakabva pava nemusiyano wevana varombo nevapfumi nekuti vapfumi zvikoro zvavo nyange zvakavharwa nelockdown vakaramba vachidzidza pamadandemutande vasina mari nevari kumamisha vakabva vabuda muchikoro vakanogara kudzimba takaita makore maviri vana vasiri muzvikoro asi hurumende yaingoseta manza machini ichita kunge vana ari kudzidza pabva ipapo ezvezvi masikuls avhurwa hurumende ine mutemo yakaidzika watakafambira zvikuru neveeduchildren school campaign yataimhanya nayo yaiita kuti pave nemutemo unoita kuti hurumende ibvumidze vana nevasina mari kuti vapinde muchikoro mutemo iwoyo waiswa muna 2019 vana vavhura zvikoro gore rino mwana izvozvo so vasina mari vakadzorwa kudzimba
saka imimi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe
taidedzera hupenyu kuti ngaiise mari ngaipewo zvikoro mari nekuti hurumende yakangonyora papepa yobva yahwanda nekuti taisa mutemo kana mutemo wangonyorwa papepa usina kuisirwa mari hausi mutemo zvikoro zvatioda kuti zvitore vana zvinotambira vana sei kana zvikoro zvisiri kupiwa mari nehurumende zvikoro zvinokwanisa kutambira vana chete kana izvo zvikoro zvipiwa mari dzekuti dzikwanise kubhadhara school fees zvacho nekuti school fees zvinoendwa zvikoro zvirambe zvichienderera mberi saka tikuti hurumende ngaisa hwandise musoro mufi
Asika, tinoona kuti hurumende yagara ichibatsira munyaya dzezvikoro kune vanoshaya kuvabhadharira mari kuburikidza neBIM. Saka imi hamusi kugutsikana here nezviri kuitwa nehurumende?
Mubvunzo wakanaka. Ndingada kuti BIM rangovazita. Bandwati, mukaina muzvikoro kutaura kuno kuvana vainzi vari paBIM vane makore vasiri kubhadharira. Ndo namba 1. Namba 2, BIM yanga isiri kutokwanisa kuzadza vana vese. You find mukana tora maservices vogonaona kuti vana 40,000 chete vari kubhadharwa neBIM. Zimbabwe inomhanya nesovereignty. Education is the fundamental kana kuti ndodonzvo musimbo wenyika. Tinongozoti BIM iri funded nemadhona. Hatiri muzoti kune pizvo bhiu riri kuda kuvharira madhona kunze. Riri kuvharira kuti heri kuti isu vemaNGOs tisanyanya tizoshanda zvakanaka. Saka imi munozoti sovereignty yenyika inonziyo education tosiyira kumadhona sei nekuti BIM iri kubhadharwa nemadhona. Zimbabwe is a sovereignty country. Ngaigadzire fundi yevana. Kana tichiti Zimbabwe is open for business. Kana tichiti tine maminerals ngabhenefiti vana.
Kunze kwekuita musangano wamakaita nevatoro venhau nemusi wemuvhuro. Zvii zvamakaitawo kuti hurumende inzwe nezvenyaya yenyu iyoyo?
Taita zvenyu. Ndinofunga munoziva kuti tinoshanda nerimwe bato rinonzi Identities Media. Takatokoka Honorable Torerai Moyo, vanova ivo chairperson of the Portfolio Committee on Primary Secondary Education. Tikavabvunza mibvunzo yese iyoyi vachitobvumawo zvavo kuti vanasikana vakaita nhumbu vana havasi kugona kunyora nekuti hakuna naIDs vana havasi kuenda kuchikoro. Tikatikotsei imi ndimuri muparliament ndimuri kufanira kunge muchimirira vana zvikanzi zveshuwa tinofanira kupusha nyaya ichicho saka gavhumendi iri kubvuma kuti vari kusineka ndopane musoro wenyaya.
Tinotenda muzvare nyaradzo Mashaya Mombe vanovesa chigaro veEducation Cluster kuWomen's Coalition of Zimbabwe vari zvakare mutungamiri weTege Life Trust. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Zemitambo muri yenhabvu muchikwata cheDynamos iri murufaro muchine mekunge chikwata ichi chafamba rwendo rurefu ndokunokunda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata ichi vari murufaro mushure mekunge Dimbare yarova Black Chiefs 2-0 muLuveve Stadium kwapera svondo vabva mukurohwa 1-0 neChicken Inn. Chanyanyofadza vatsigiri veDynamos ava ndechekuti Blue Chips yatambidzwa penalty mutambo wave kupera iyo mubati wave wepagedhe Timon Mvura abata. Kukunda uku kwasiya Dynamos yapinda mumapoints 10 kubva mumitambo mitanhatu. Dimbare yave pachinhanho chechishanu patafura yePSL pasi peManica Diamonds, Chicken Inn, FC Platinum neTriangle. Vaingoita zvekushambadza zita reDimbare padande mutande vapita mutsvairo vanoti kukunda uku kunobatsira zvikuru murairidzi wavo Tondera Indiraya uyo vamwe vanga vave kuchedzera kuti asiswe basa.
Fanze Dynamos vanhu vanotarisira Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Asi Dynamos haisi yega murufaro mushure mekunge FC Platinum yarovawo Harare City 1-0 mumandava stadium. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechitatu nemapoints 10 nerimwe chete mapoints maviri pasi peManica Diamonds iyo iri kutungamira. Manika Diamonds yaramba iri pamusoro nekutora point kunze kwemusha nekuita mangange 1-1 neyadam mubaobab stadium. Herentals yatatarika asi ndobvoita mangange 1-1 zvekare neBlower City muNational Sports Stadium. Asi murairidzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti haasi kurota zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika zvemwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dhani zvawakamboita. Saka tariserwa ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo mugungano rePSL iri iriko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.